manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024 makaterera ku studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochwirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe Chatunga Bellarmine asungwa nhasi kuBaitbridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerondo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe na My Grace Mugabe. Hatina kwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi uye hatisataziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati. Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei? Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kuGonare Zhou National Park. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reVeterinary Services, Dr. Pius Makaya, vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimparks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kuGonare Zhou uye bazi ravo neZimparks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakaburisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, mara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza Gonare Zhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri muGonare Zhou National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, Mombe zviri makuma sere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gonare zvou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weVeterinary Services kumasvingo, Dr. Kremer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare muka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa muzimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vachiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita Zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeVeterinary Services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimpax vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first run-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera chaitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Afrika yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication, but taiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe womutambi wechidzimai Ratidzo Unistava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admaya Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwaasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo Tsika neMagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya musecondary public inodokwaira kuti wanoita zvemi tambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipinzi akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaita ufirimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bus Stop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richidzikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana 34 kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uyezve kuti zvingagadzirisikwe sei.
Taita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya mvura yemvura iko zvino mvura iri kutengwa dollar for ma 20 liter bucket vanhu tikurarama nemvura yemugodhi panewo nzvimbo dzinouya mvura inobva muteti kamwe chete pasvondo kumwe vatone makore anopfuura gumi vasati vamboona mvura yemuteti kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika saka iko zvino chipindizi haina dhamu rayo remvura saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward James kwatiri semadzimai idambudziko guru
tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura
kuchiridza hazvisi sina kumira zvakanaka nekuti mvura yaakudhura vanotengesa mvura voda ma$2 kufofoo mazaki uye zvekare nyaya dzekuwacha chaidzo nyaya dzemuzuruzu zvino zviri kuafekta vakadzi zviri zvakanyaisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani tisu tiri kungunikidzwa tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaigwa kwemvura ndodambudziko ratinaro saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu dzedu iko zvino Harare yavhara mvura yayo matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazvirina nekupamwe kune nzvimbo dzaiwanda asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 watsese saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash vomatambudziko atinawo hatichaziva kuti todii ende tichafunga setemba dhona goriropera tichitambura zvakadai taingokumbirisa hurumende yetivakirewo redu dhamu
makambowanikwa muchitaura here nekanzuro imomo muchitungidza vari kuti chii
ichokwadi tinotone court order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingachosviki mvura zvachose saka apa saka yesu takakurukura nawo asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare vakati tamisa takomishina Prince Edward rot kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikuchoida mvura saka vanenge vakuti zvinonere ende rimwe dambudziko ndekanzuro yechitungidza haisi kubhadhara mari kusitofa Harare yemvura yatinenge tapuwa sitofa Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura idai Harare chitungidza ichibhadharawo
mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvagawo rutsigiro kubva kune vamwewo vakatiriri
iko zvino tiri kuita matraining ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko tikuvadzidzisa kugadzira madichegenzi zvinosanganisa zvinana sunlight cleani zvinana fombasi maperfume makobhura nezvakasiyana siyana saka rimwe dambudziko ratina ndeti vamwe vanenge vasitorinana pekutangira ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotsenwa henitozoonawo kuti todii after vaitsena chimwe zvekare ndechekuti chaita dambudziko revakadzi vari kuita cherisefu munomutungidza ko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawiche vese vakaremara vaari kuchengeta vanopfuura 15 apamba paanogara hapana mvura ndo rimwe dambudziko racho saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho pamba ari kutenga mvura yakaonda ipo paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanopfuura 15 ndo dambudziko rimwe ratinaro muno mudzimai iyeye hakuna chisafa hakuna zvese taiveko nezuro sade izvozvo tinoona hazvina kumira
vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi
tinowanikwa paofisi yedu panonzi paki college unity k chitungidza kudhuze nekusi junction uko ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0776-9301
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tino gamche ya ni mufaro mchirongwa chedu upenyu wedu. Umotino tarisa za tino sangana nasho muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi. Ndini wenyu jonga kande miri ndiri mu Washington DC. Nasi tirikutarisa nezve bira rema zuwa maviri. Rakatanga nezuru chishanu. Richitunga mirwa ne sangano rezinata. Mukuzia nezve nyaya iyi. Tabata munyori anona nezve dzidzo musangano rezinata. Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore tisina icho bira iroro kana kubvisira kuriita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderebhondoro iri rezinata. Saka ririkubva kwamushoro kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri zvine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvinoita kutisomesa nezvekuitika munyika uyezve zvinoita mataona kuita zara kana inge anyika inocherwa sei inopeterwa sei zvirwere zvinodzirirwa sei toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi tingadzidzire nyika kasi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo dzose mhondoro dzainga dziriye panzvimbo iyeyi
sei manga musingaite bira iri tichiona matambudziko ari kutariswa nezvavo matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzera kuita bira iri
ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaakuitawo nenyaya pamwe dzamune zvadzanaiei zvimwe zvizvazviita seio zvanga zvisingasiendeka ndasiimira zvakanaka saka iko zvino tinoona kana nehurumende yatinayo inotizirawo tsika dzechivanhu nekuti vakatetesa vanotombobvunza kuti kweniiiti vanhu munotiwo kudii saka isi takatayo titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona zvatoti mhondoro idzi dzinofanakunge dzibva mu10 provhinsi ipapo pakatabveta kuma 1990 panenge tine aboti kuma 135 dzaibva from 10 provhinsi pakabikwa zvinhu zvakaitika nzvimbo inozeiya bira
ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri
iri remhondoro rinobikwa netikati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vaitumbiri kaguma kuchibereka zuva ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemitiya yamunoona yakafana nemichivhuyai moto wacho iyoyo unosikwa nemitiyoyo ende kana watumbira haudzime ende miti inobika doro iyoro miti yeri chakapa vanotovakwa dziri fasa varinenge ichibikirwa doro iyoro ende moto iyoyo haudzime unotozvio
makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi
ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu yamusoro yenemhondoro yanga iripo saka ndiyo nzvimbo yatakaona ikaamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyo ziyata ichitungamira saka mukuonesana vakaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ikozvingatapike zvikubiki zvedoro nekuti anzvimbo yacho iyo yakaina kusumuka iyo midziyo yacho mazvatodzitine midziyo idzi dzemhondoro idzodzi pambobitiwo marayiwa enyika paoneke pachiti zvitenenguzo nokuonesana saka paka hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa imhondoro dzemadiri mwana ese iri kuungana iyi kana pane panoda kupenderwa nyika yotenderwa kana pane panoita pari kukanganisa pausoro pano zvimwe zvinotiiza zvigere zvimwe kuti dziviri yacho saka tinenge tichati tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yacho inoita mhondoro ayo pachiringa kuti marainmaker vaya vanokwanisa tichigomba kutondodaisa mvura nezvatiri kuti mhondoro katinenge iri midziyo yedu iyi hausine mumiri wezvatiti mhondoro idzo
maita basa sekuru tinotenda zvikuru totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka
aiwa chokwadidi aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga ndikuratidza kukunda ende saka tinotarisira kutayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvino zvinofanira kuti zvifambe nechiedza chakanaka
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
aiwa tinotenda zvikuru jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo, kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva, kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo, gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 200 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo, kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko, kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri, ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirovawo Everton 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Belamine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti hatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzouraiwa nechirwere cheanthrax chochirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka munhau dzeIsindebele.